Maangwanana kana kava tereri, tinosangana zvakare maangwanana anasi kuri musi wechipiri kukadzi 11/2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Uye musakanganwawo kuti munokwanisa kutiona paFacebook iko zvino tichitepfenyura chirongwa chino papeji yedu yeVOA Shona. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC mchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hembe dzake chaidzo dzekuti atenge kunyange dzemubhero ne $6 apachina chaachatenga munhu iyeye. Saka vanhu vatongerwa mutongo wakanyanyisisa kuipisisa.
ZCTU yoshora mari iri kunzi nehurumende ipiwe vashandi vanoshanda mudzimba.
Saka vari kunzi weHonda Fit apinda muleni encroached leni ndokubva vadriva aedza kuti amunzvenge. Saka Honda Fit yagorovera pavhiri rekumasure rebhazi.
Vanhu vanomwe vanoshaya munjodzi yemugwagwa kukwekwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU riri kushora zvikuru hurumende nemari yayatara kuti itambirwe nevashandi vemudzimba nevanoshanda mumagadheni. Vashandi ava vanzi vatambiriswe mari iri pasi pemadhora zana nemakumi matanhatu nemasere munyika kana kuti madhora matanhatu chete pamari yekuAmerica. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima, kunyange hazvo tanga tavatumira mubvunzo tichida kunzwa divi ravo panyaya iyi. Asi tabata mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa.
Hurumende yaratidza kuti haine hanya nevanhu vemuZimbabwe, zvikuru sei nevashandi vemuZimbabwe. Mari yatara kuti vanhu vapiwe inova mari inongotenga $6. $6 kuno kuya kungotenga chete chigodhi chisaga chehupfu che10 kg. Saka zvoreva kuti munhu ari kushandira mwedzi wese kuti apuwe hupfu chete. Izvi hatisatambozviona kana muRhodesia makatambudzika vashandi havana kumboshandira kutenga chipaketi chimwe chete chehufu. Zviri kureva kuti udzvanyiriri hwaenderera mberi ende hapana imwe nzira yatingaita kunze kwekuti vashandi vamire nesimba varwise udzvanyiriri sekurwiswa kwakaita udzvanyiri weMuRhodesia.
Zvino nenyaya yekuti zvekudya nezvimwe zvose zvinoramba zvichiita chamuramba mhuru kukwira mitengo, vashandi ava vangakwanisi here kurarama muZimbabwe anhasi?
Vashandi ivava hakuna kana mumwe chete anogona kuti nemari iyo yaanopiwa atenge chikafu chevana chemhuri yake anenge asiya kumba. Haagoni kuendesa vana kuzvikoro, haagoni kuti akarwara iye anorapwa kuzvipatara. Kana akarwarirwa nomubereki haagoni kunorapisa mubereki. Uyezve zvaakureva kuti haachitorina mari yetransport chaiyo yekuti adzoke kumusha kana neholiday kuti ambonoona hama, hazvichakwanisiki. Hembe dzake chaidzo dzekuti atenge kunyange dzemubhero ne $6 apachina chaachatenga munhu iyeye. Saka vanhu vatongerwa mutongo wakanyanyisisa kuipisisa wokuti vaite varombo kupedzisira. Asi izvi zviri kuramba zvichienda kuvashandi vese, zvaakusvika kunyange kuvashandi vepamusorosoro. Vana chiremba vari kuchema, varayiridzi vari kuchema, vemumabhanga vari kuchema. Mushandi wose atambudzwa munyika yechipikirwa.
Asika vehurumende vamutasa vanotioka vashandi ava vanenge vachigara mudzimba kunyanya. Nekudaro panenge pasinawo mari idzodzo dzekubhadhara mitero yemba pamwe nemari dzekukwira mabhazi zvinoitwa nevamwe vashandi vachienda kubasa zuva nezuva.
Hakuna mushandi anogona kubvumidzwa kuti paanoshanda anoya nemhuri yake, anoya nevana vake vachidya ipapo, vachienda kuchikoro ipapo. Vashandi vava vanhuwo vane mhuri dzavo,
vanotova notoda kuchengetawo vana vamwe vakasiya vana kumisha vamwe vane vana vari kuzvikoro kunyange futi zvakadaro vanevo vabereki vanenge vachitarisira kuti vanoda kuchengetwa saka tinoona kuti mari iyoyo kunyange akanzi anogarapo achidyapo haikwanise kuti munhu aite upenyu hunotarisirwa kuti ndo upenyu hwemunhu hwakafanira
asika hurumende iri kuti pari zvino haina zvikwanisiro nekudaro haikwanise kuti iwedzere kana kuti iti vashandi vawedzerwe mari
nyika ine zvese zvakakwana zvekuti vanhu vagare zvakanaka vashandi vechibhadharwa zvakanaka asi paita ugororo paita umbimbindoga paita udzvanyiri usveta simba hwakanyanyisa
mutungamiri wezctu vapeter mutasa vachitaura vari parunare muharare vanhu vanomwe vakafa nezuro vamwe vane chitsama vakakuvara mushure mekubondirana kwebhazi rezupco rainge richienda kuharare nemotokari yerudzi rwehonda fit mumugwagwa weharare bulawayo pedyo nekwekwe mutauriri wemapurisa assistant commissioner paul nyati vanoti mutyairi wehonda fit akapinda munzira yebhazi izvo zvakaita kuti mutyairi webhazi aedze kumunzvenga kuburikidza nekubuda kunze kwemugwagwa asi motokari diki iyi inonzi yakazorovera pavhiri rebhazi rekumashure ichibva yapidiguka ndokuuraya vanhu vose vatatu vainge varimo bhazi rinonziwo rakazonorova muti pamwe nedzimwe motokari zvakasiyawo vamwe vanhu vatatu vainge vari mubhazi iri vafa wechina achizoshaya asvika kuchipatara jonga kandemiri westudio 7 akakwanisa kubata mutauriri wemapurisa assistant commissioner paul nyati nezuro ngatinzwei zvakatora nzvimbo
yekaita tsaona yebus accident pabonderana bhazi rezupco nehonda fit pa209 kilometer peg harare blawai road pajoni goko 10 off takatarisana nenonziyo kwekwe truckers in pari kunzi honda fit yanga ichibva nekuharare direction iri bhazi rezumko richibvawo mukwekwe richienda kuharare saka pari kunzi wehonda fit apinda muleni encroached muleni yebhazi ndokubva bhazi driver aedza kuti amunzvenge saka honda fit yazorovera pavhiri rekumasure rebhazi ndokubva yarola 3 times pakafa vanhu 3 vanosanganisira drive bhazio razorovawo muti ndokubva razonorova imwe kombi yanga iri parutivi musina munhu yanga achitenga mavise ndobva razonorova imwe kombi yanga iri parutivi zvekare pane vanhu vanga vachitakura makofini saka mubhazi mafa vanhu 3 ipapo umwe azofira kuchipatara zvichireva kuti vanhu vese vafa i7
mutauriri wemapurisa assistant commissioner paul nyati vachitaura vari parunare muharare najonga kandemiri westudio 7 zvichakadaro mutungamiri wesangano revanofamba nemichovha repassenger association of zimbabwe vatafadzwa george goliath vanoti hurumende inofanira kukasika kusimbisa mitemo inosungira vemabhazi kuti vasamhanya kudarika makiromita 70 paawa kuitira kuderedza uwandu hwetsaona dzemimugwagwa ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita najonga
isu maonero edu ndeyekuti nyangoti vemabhazi vazhinji vari kunyanya vhete mutsamotikari izvo zvinozoisa aupenyu hwevafambi panguva yakaoma zvokuti vanozopedzisira varasikirwa neupenyu isu tiri kutaura kuti dai hurumende yatambira chikumbiro chedu chekuti mabhazi anotakura veruzhinji nemakombi aiswa maspeed limiters kuti akasvika distance inenge yakatarwa kana kuti 80 anobva aguma muhighway muri kunyanya vhete mutwa zvakanyanyanya zvinozoita kuti zvikonzere tsaona yanga ichikwanisa kunge ichidzivirirwa zviri kureva kuti bhazi ratadza kunge richibopa mabhureki chaizvo chaizvo robvira zvitunotunga dzimwe motikari dziri pamugwagwa zvazoita kuti vamwe varasikirwa neupenyu tiri kungogara tichingotaura kuti mahighway munoda police patrol munodawo vid kuti inge ichigara irimo nguva nenguva
imi muri kungotarisa divi remapurisa nevevid ko varidzi vemabhazi muri kuvatarisawo here panyaya dzetsaona idzi
tiri kuzvitarisa ndosaka isusu takakurudzira kushandiswa kwemaspeed limiters tiri kutarisa vasaidzi vavo kuti ivo vano kudzidzisa vanhu yatinonzi defensive vakabvamadzava mazhinji arudze pamabasi vane madefensive vamwe vacho semaongorera takabva kuita tikudrivewa nevanhu vari kurwara chewo chewo tikudrivewa nevanhu vakadhakwa chewo 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 zvese hazvichitariswa izvozvi izvi tinoda kuti kuti kana dhraivha aonekwa achivhitimisa motikari amboonekwa kuti haana kudhakwa here chii chiri kuitika kana kuti ari kupuhwawo kunzi anofanira kushanda zvakanyanyisisa kuti pave nepundutso yatinoti matageti aya kuti varidzii vedzimotikari vari kuita sebhozi aive mune makundano asingatomboita anokonzeresa zvinhu zvakatowandei kudhonzwa kwevanhu kushungurudzwa kwevanhu vamwe vanenge vachimhanya vakateedzana vachimanyira vanhu saka ndo zvimwe zvinhu zvatichikuona kuti vanhu vemabhazi ava vanopawo futi matageti shande vavo zvinozoita kuti vange vachisangana netsaona
matanho apa amuri kutorawo pamusoro petsaona idzodzi
matanho atiri kuita isu sepassenger association muzimbabwe tiri kuendesa petition kuparliament takaona zvakakodzera kuti isusu sesangano rinomirira vanofamba nemichovha tiendese petition kuti tichengetedze upenyu takatarisa netsaona dziri kuwanda mupetition medumu takanyorawo nyaya dzemaspeed limiters idzodzo kuti dzinonge dzifanirwe hurumende inofanira kutambira chitemo chedu chataisa isu sepassenger association vagadzirise mutemo uri kudangogadziriswa padiki diki chaipo chaipo kuisa kuti havanonzi endi pakanzi kana kushandisa zvakati maspeed limiters nemaspeed monitors panenge paakunzi maspeed limiters nemaspeed monitors zvinofanira kushandiswa zvese nguva imwe chete iyoyo ndo zvatiri kutarisa
avo vanga vari mukuru wepassenger association of zimbabwe vatafadzwa George Goliat vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri westudio 7 tombotarisa zviri mumapepa nhau bepanhau rezim live rinoti vanhu vose vainge vakavharirwa mugodhi weglobe and phoenix mine uyo wakadhirika nemusi wechitatu svondo rapera pedyo nekwekwe vaburitswa mudzviti wemukwekwe vafortune mupundu vanoti vanhu vashanu chete ndivo vange vasara kwete makumi maviri sezvainge zvichifungidzirwa vanhu vaviri chete ndivo vakaburitswa vakafa bepanhau rechronicle rine nyaya yekuti bazi rezvemamiriro ekunze remet department riri kuyambira kuti muguta rebulawayo nedunhu rematebeleland south muchanaya mvura yakawandisa nhasi zvekuti vanhu vanofanira kungwarira kuyeredzwa mvura iyi iri kutarisirwawo kumidlands nemasvingo topedzisira nekutarisa zviri mubepanhau reherald iro rine nyaya yekuti vamwe vana mukoti pachipatara cheparirenyatwa group of hospitals vari kuita basa rekuba mapiritsi emaantiretroviral kana kuti arvs anofanira kupiwa vanhu pachena votengesa nemadhora 10 ekuamerica pamapiritsi anodiwa nemunhu pamwedzi nyaya iyi inonzi iri kuferefetwa muchikamu chino tinopa vateereri vestudio 7 mukana wekuti vazvitaurire voga zviri kutsikwe mwoyo yavo tinokurudzira vateereri kuti musashandise mashoko ekutukana kana kunyomba
makadii zvenyu vateereri vestudio 7 nemi munotipawo chirongwa ini ndoda kutaurawo maererano nenyika yedu yezimbabwe chiri kuitika ndechekuti panyika yedu yezimbabwe isusu ngatitarisei kuti dambudziko ratinaro nhasi inoti rakanyatsobva papi chaizvo chaizvo semaonero angu dambudziko ratinese su panyaya yezimbabwe rakabva panguva yotakatorwa minda saka inini maonero angu ndezvekuti chamisa kana munangagwa chero kana ani kana chiwenga hakwanise kusimudza nyika iyaye isusu ngatiti purezidendi ari pachinzvimbo nhasi uno ngaarivhese adzose varungu mapurazi zimbabwe idzokere pekudhare popai ndoti tibude mumaproblems kana tisina kuita izvozvo mazimbabwenzi tikura charamba tichisafa kusvikira riini ndatenda hangu
Masuwa sepa studio 7 hapo vose wanutipanya zino nagiza ini zino jidenis mabuela pakapo hapo asukuta ora ndo number 1 ende mabato mairi mapato mairi cheti kana chamisa ichiluti ngadita ora nangagwa direct ana chaka nganisa murumu ya because is one of the best heroes in Zimbabwe. Saga zano na pamoja ni ato unzo zuto ara murume because always zano yaka gara yaka ita uti MDC sa wina because unto sauti kana yaka wina zuzuru naka chete saka paku naka kwazo taashi uti iye nanga guanya to zia uti murume uyu uribu for peace chiamisa uribu for peace not for violence hana waka uraya hana waka ita zaka shata we don't like to consider other groups kuti zaka mira say asi chiamisa is the best leader in Zimbabwe saka mnanga gunga mnyengerere murume vataurirane because he is a man of peace. He is a man that can bring wealth into Zimbabwe. Tinoratidza kuti tosina munangagwa kuti vagara nezvekuti kana MDC ikapinda vanhu vanogara zvakana. Izvi zvanoratidza kungofunga hake mutambo kuti kwanza hati kuti apinde nekuti anozotora leadership. Tatambura vakomana vanhu vaakupera nezhara vakomana nezvirwere zviri kuuya izvi zvotanga vamunzi vanhu vangavafundiswa kuHarare. Tinozoita sei necorona vanhu vanopera kufa muZimbabwe mayamami because zviri kufamba slow zvinhu zvacho zvati akatobviswa vanhu kudhara.
Kwazwai. Handini madziti ndiri pano pari zvuti apo. Vakomana ina hangu ndoda kutaura chokwadi. Hurumende yedu tinoida, nyika yedu tinoida. Asi ndinoona zvinondishamisa. China iri kurambidza wanhu kuuya munyika mavo. Vanobuda nekupinda. Isi tiri kuona kuti tichitora vamwe vanhu vanosvika kuma 500 vanosvika vachiuya kuno tisina zvigadziriro zvakakwana. Chirwere chakapinda muno chinopera kutiuraya. Ngava mizovo vanhu vari kufamba kwakafanana nachaya nenyika dzese dzakapoteredza dzine zvirwere izvi. Chirwere ichi checorona ichi. Kudziviriro yakakunda pane kurapa. Prevention is better than cure. Uyezve ndinonzwa futi vamunanga vazva vataura kuti hanzi nyika inongogadzirwa nenhaurirano. Munotaurirana niko nhaurirano dzacho ini muchitaura kuti pasine mhambi kana iri opposition party.
Makadii tete mafema akadini ndinoitwawo manyika ndiri kuJoburg South Africa. Ndokumbirawo chiamisa kana aine mwoyo wekuti vana vezimbabwe vatambura kwenguva yakareba ndokumbirawo kuti agare pasi namunangagwa taure wawirirane ndokunge aine chido. Kana vachinge wawirirana wese vapa tepo vakupanana pfungwa poitawo purogiramu yekuti munhu wese ari kuziva kuti akapiwa ane masanction kubva kumukuru wacho kusvika vese vese vari kuziva kunzi akapiwa masanction. Masanctions akapiwa muzimbabwe pamusaka panhingina ivo ndo vakonzesa kuti masanctions auye. Vanhu ivavo ngavaitwe phase out so that toita start afresh bcause tinongochema tichiti masanctions anangopiwa Zimbabwe. Akapiwa vakuru kuti vanhu vanotyora kodzero dzevanhu ndo vanokodzerepo vakapiwa masanctions. Vanhu ivavo vakabviswa ndoona kuti izvo zvinofamba zvakanaka.
Zita ndinoitwa Hlulane Hasani Malaji from Chiredzi South Chief Sengwe Headman Chilonga. Taitawo dambudziko ratisiri kunzwisisa. Vanhu vakawanda vasara vakangoshama muromo havachaziva kuti voita sei. Pane nyaya yemurungu ari kunzi ari kuuya kuzorima sora achitorera vanhu minda dzavo, uye takazamawo kuti titaurewo nemadzishe edu havasi kubudisa nyaya yacho pachena. So zviri kutinetsa Studio 7 dai matipawo zvimwe zvatinga zvingabatikawo kana kuti motumirawo vatori venhau vombondonyatsoona kana kubvunzawo kuti zviri kufamba sei. Ndinotenda hangu.
Ayo anga ari mashoko evateereri vestudio 7. Asi nei nechekuita nestudio 7, tinokukokai kuti mutumire mashoko enyu pawhatsapp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Direct from Washington. zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAmerica iri kuda kuderedza uwandu hwemari inopiwa nyika dzisiri kubudirira nezvikamu makumi maviri nechimwe kubva muzana pabhajeti remari inosvika mabhiriyoni makumi mashanu nemashanu kudzika kusvika pamabhiriyoni makumi mana nemana. Asi nhengo dzedare reHouse of Representatives dziri kuramba kutambira kurudziro yeWhite House iyi. Hurumende yeAmerica inoti ine urongwa hwekuvandudza mashandiro ayo panyaya dzekusora mushure mekunge nyika dzakawanda dzakwenenzvera humizha hwadzo pakusora. Mukuru werimwe sangano rekusora muAmerica reNational Counter Intelligence and Security Center vaWilliam Ifainana vanoti America iri kutsvaga nzira dzekuti ive pamusorosoro pakusora. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tiri kutarisa sarudzo dzemaprimary mubato remaDemocrats dziri kuitwa kuNew Hampshire nhasi. Izvi zvinotevera sarudzo dzekutanga dzakaitwa kuIowa. Munhu anenge akunda musarudzo dzemaDemocrats ndiye achakwikwidzana navaDonald Trump vebato remaRepublicans. Mukuziya nezvesarudzo idzi, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaPromise Sunday tikatanga nekuvabvunza kuti ndiani waanofunga kuti achakunda.
Pamakwikwi akaitika kuIowayo vakabhaku vakaita mangange, saka tiri kutarisira kuti pakati paBernie Sanders naPete Buttigieg ndo panogona kubuda achakwanisa kukurira musarudzo idzodzi. Semaonero anguwo inini hangu ndeyekuti New Hampshire inzvimbo inofarira Bernie Sanders, because tinoona kuti makore apfuura aya Bernie Sanders akatombokunda Mike Clinton.
Asika takaona kuchiita matambudziko makukutu iko kuIowa uko zvakabuda musarudzo zvikanonoka zvakanyanyisa kubuda, hapaite here mamwe matambudziko akadai?
Atitarisiri matambudziko akanyanya semaonero atiri kuita, nekuti processi dzinoitwa kuIowa dziya dziya dzakasiyana neprocessi maitirwo anoitwa zvinhu kuNew Hampshire. KuIowa kunoitwa macaucuses ndeyekuti vanhu vanoungana panzvimbo dzakasiyana siyana vari masupporters, even mumba memunhu chaimo vanogona kuungana vochisarudza vari mumba memunhu kuti ndiani watiri kuda and zvingodaro. Saka zvinoitika kuti maresults anonetsa kuti aunganidzwe, but uku kuNew Hampshire atori maprimaries chaiwo chaiwo kuti vanhu vanotosvika vachitovhota mavoting chaiwo chaiwo akati kwesere. Handifunga kuti kunogona kunetsa hazvo, sezvo futi party yemaDemocrats dambudziko ravakaita iroro rekuti zvinhu zvavo zvakaramba kunatsobuda zvakanaka kuIowa. Tinovimba kuti vagadzirisa zvichinhingamupini zvavakasangana nazvo, so that moving forward process dzavo hadzikanganisiki.
Totarisawo vaJoe Biden vaimbova mutedzeri wemutungamiri wenyika panguva yavaBarack Obama, vanenge vari kutatarika sei zviri kudaro semaonero enyu?
VaJoe Biden mupolitician auya wewatingati ava seasoned, agara mupolitical system yeAmerica kwenguva yakareba, and I think semaonero angu muno muAmerica tinenge takuona kuti munhu tamupa mikana yakawanda yekuti pfungwa dzake nematongero ake akwanise kuita contribute. But pari zvinezvi vanhu vanonga kuda kutsvaga kuno munhu mutsva ane maideas matsva, zvasiyana nezvekwedu kumusha uko kuti munhu anoita chifirapo. Saka rotatisa even pakapinda vana Clinton paya paya vachitorera ushe kubva kuna vaGeorge Bush Senior, vanhu vakangoti inowa tiri kuda zvinhu zvitsva. Obama pavakapinda paya paya first black American, maAmerican voters they get excited nekuwana new faces, maideas, manew one.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaPromise Sunday vachitaura vari parunare kuSouth Carolina muno muAmerica. Muchirongwa chedu chemimhanzi nhasi tine hurukuro nemuimbi achangotanga Paola Serra.
Yeah. Inini ndinonzi Paula Sarah. Ndakakurira kuMberengwa, ndakaberekerwa kuMberengwa, ndikadzidza kuDadaya Chishavani, ndikazoitira A-level yangu muBulawayo kuSpaces. Ndakatanga kuimba mugore ra 2013. Nangu zvaro ndichifara zvokuimba, asi kutanga kuimba zviri professional ndakatanga 2013 pandakafeature mualbum yeku Eagle Life kwa Prophet Chiza. Ndakazoita album rangu muna 2018 ndipo pandakanyatso kutanga kuita album rangu.
Damba refu renyu rekutanga rinonzi hii.
Album yangu yokutanga inova iyo yega for now. Inonzi Call on the Name of the Lord. Ine sungura, ine shakasiana siana. Nagatanga mnagandi inspire kuimba, nishikura, nifungisai. Ya, ndaingo ndiyo imba unge fungisai. Saka ndakango vanda faro kuimbo sejuneta fungisai. Although music edi ya kati siyani.
Ko vanenge washida kuteerera damba refu iri vanoruwa nao papi chaizu.
Album yangu inoa ni kwa ku Eagle Life. Niko video is mazwa masho manotevera inenge yao kwanuka pa all social media. PC, iTunes, Spotify, PC inenge yao kwanuka. We are working on that. Ni wana waka feature home album rangu Lights of Audrey Chennai na Tinashe Soft anuimba ni Family Voices. Pa song yangu inonji Call on the Name of the Lord. Ndiyo ya irugunieta ni imu inonji Tinazo inika mstevi mbichani. Wana waminga warugufadira Tinazo shokuti. I think ndiyo the best so far pa album rangu.
Kandai zvenyu rekupedzisira?
Mashoko angu kupedzisira ndorango tenda kwa wana wanutigira. Kuti semuna achango tanga o music shinonieta. Asi ndakaona kuti gore ra 2019 wana wakatigira kwazvo musambo yedu. Saka ndorangotenda uyezve ndichingoti zvinotaurwa nealbum rangu kuti Call on the Name of the Lord. Meseji iripo ndiyo kuti nangwe zvinhu zvikaoma sei ingodaidza kuna Mwari, ndiye anogona kutirwira pachese. Saka ndorangokurudzirayo musabve pana Mwari, ngatirambei tichinamata tichidaidza zita raMwari nyange muZimbabwe medu. Zvinonaka.
I want to know Tenda's guru muimbi ari kungotanga kusimukira Paula Sarah vateereri tasvika kumagumo echirongwa chedu anokonekia nemufaro. Ndinoenyu Blessing Zulu ndokusiya mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.